pita tatanga marishi shuo zakuna zadziswa takano pinda mukati kati kati mukati menyanza kana patone mulaso apachina kusuwa ungori mufaro nasina sina sinasi sinoda kuchiwa pepa kunyazori tenga kurirwa dzisa kusiridza pazvaiva pasi 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 uchida kufara nini de 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 famili de ndiringana imuri vangani ngani ngani udya nekumwiririra tunobata zvakunakidza mukati meyangu medula blangata imi zvatangidza pakugiga panika land kana kwaari mweya wepovhati buro kune ziyano pashamba kuti sei upenyu hwangu hwakutapira kunge mukati memango kufara kuri mendetori ndaima buditsa tori lezi na ndiye mumwe wemamwe angu mapezi na nakenda tabatanidza mari zvishuwo zvakunozadziswa takanopinda mukati kati kati mukati menyanza kana patone mulaso apachina kusuwa ungori mufaro nasi 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 sinoda kudyiwa pepa kunyazori tenga kurirwa dzisa kudziridza pazvaiva pasi 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 uchida kufara nini de 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 famili de ndiringana imuri vangani ngani ngani kutivuya tochinja zvani zvamwari kunge ndisina magadziko pasi handichagari pakuda kutorohwa bude bude shamwari patojangamara patojajamara ese toziva mari aimbufa yakakwana ndo saka tichifara nepashoma patenge tawanako ndiyo nyaradza marwadzo angu kunge pana ndo zadzikisa zvandinoshuwa tabatanidza mari zvishuwo zvakunozadziswa takanopinda mukati kati kati mukati menyanza kana patone mulaso apachina kusuwa ungori mufaro nasi 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 sinoda kudyiwa pepa kunyazori tenga kurirwa dzisa kudziridza pazvaiva pasi 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 uchida kufara nini de 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 famili de ndiringana imuri vangani nganinga.